zvaunoziva iwewe president vakatanga chirongwa chavanoti media law reform programs. Saka ichi ndicho chirongwa chatiri kuita chiri kurangarira takabvisa mutemo wainzi aipa uya wanga wakashata zvakaipa. Takamubvisa iyoyo panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, tikaisazve imwe inonzi Zimbabwe Media Commission Act. Saka iye zvino takuita inonzi Zimbabwe Media Practitioners Bill, rinova riri mutemo wevanotapi venhau kuti tione kuti yatinoti muchirungu Code of Conduct neCode of Ethics zvakamira sei imomo, kuti vatori venhau vachiona kuti zvavanonyora zvinofanira kunge zviri zvechokwadi zvisiri zvemanyepo, kuona kuti vateedzere mutemo iyoyo. Saka ndozvatiri kuita kunoku kukadoma.